Muozi uyo akatanga Harvest Stock Academy mu Cape Town mugorera 2016 ane makore makumi maviri nemana ekuzarwa. Anoshanda muhotera achipa vanhu chikafu. Mari yaanotambira pamwe nembasera yaanopiwa ndiyo yaakashandisa mukuamba Harvest Stock Academy. Muozi anoti ane vechidiki makumi mana nevatatu uye chikoro chake chine zvikwata zvitatu zvine vana vane makore anotangira pagumi nemaviri, gumi nemana uye gumi nematanhatu.
Paya muSouth Africa gore ra 2012 takatanga inonzi Harvest Stock Academy gore ra 2015, yaane 2 years iko zvino. So I'm having boys under 16, under 14 and under 12. Tinotraina kuCapricorn, which is here in Cape Town. Tinotraina every Tuesdays neMathursdays. Totamba magames on Saturday. Takajoina league would be FRL Good Hope League.
Muodzi anoti chinangwa cheHarvest Academy ndechekusimudzira nhabvu yevechidiki, kuderedza misikanzwa uye kudzidzisa vechidiki kuremekedza vanhu vakuru.
Kuti tiende mucommunity to those people who asina opportunity to come and play kuma big teams. So takuita tatoita nature or mental ma kids kubva kuma grassroots from different areas muno mu Western Cape. Titore vana vasingakwanisi kuenda kunotamba kwaita sana Ajax, but vane chido chekutamba. Saka takuenda all those areas tichipartner neva communities, tora kids from the street and willing kuti vazive chinangwa chavo, vave nema goals to achieve in life. There are certain people vasina kukwanisa kubudira mukuverenga mabooks, but it's good playing soccer. So those are the things that you're looking forward to do. Basire vana bauma street from drugs, from meeting your parents, but you are really say good today, something that you can do through playing soccer. There are three rest, Matosa, Makala and Mazimbabweans, which are helping, but mostly Mazimbabweans are true. I've shanda now because you know Matosa, I think it's only 4 guys, and Makala I think it's other 4 guys as well. So we have want to mix the race with the international organization today on our land all over, because they say so it's not only to get a Mazimbabwean share, but kutora ma different races yese maZimbabwe ni maXhosa maColors tichisanganisa.
Muodzi anoti pane matambudziko akawanda akatarisana nechikoro cheHarvest Academy, awo anosanganisira kushaikwa kwezvekushandisa.
Matambudziko atiri kusangana naro nderekuti hatina zvinhu zvakakwana kutrena maequipment ekushandisa. Kutrena nevana, but vana vari kutrena ne only 4 balls, which is singakwani kushandisa pamadrills atinochiita. So that's a big challenge. Mabhora hatina, macones, majezi and matrix suits, water bottles, first aid kit. Zvinhu zvatiri kuti zvekutirega kumashure kuti hatina those kind of stuff. So tatito takawana people who are willing to help, vakuda kubatsirawo this project, then yeah, zvinobatsira. So ndo machallenge atiri kufesa, zvinhu zvakanyanya matambudziko.
Muodzi uyo anotambawo nhabvu anodzidziswa nechimwe chizvarwa cheZimbabwe chinotamba nhabvu uyewo chine ruzivo rwakadzama munyaya dzekudzidzisa nhabvu, Hilton Masunda.
Harvest Stock Academy yakatanga mugore ra2016. Takatanga tichingoda kudzidziswawo vana pasina zvatinowana, ende tine shungu dzedu naKelvin Muodzi. Harvest Stock Academy yakatanga kuburikidza nechurch inonzi New Beginnings Harvest International Church, iri rinova pasi pemukuru wedu anonzi Irene Mapininga. Vanova vekuZimbabwe but tested vari kugara kuno Cape Town. Saka ndo gore ratakatanga.
Masunda anoti Harvest Academy izano rakabva kusondo yavanopinda naMuodzi yeNew Beginnings International Harvest Church, iyo inotungamirirwa nechizvarwa cheZimbabwe Pastor Irene Mapininga. Masunda uyo anodzidzisa vana vane makore ari pasi pegumi nemaviri pachikoro cheHarvest Academy, murairidziwo zvakare wenhabvu pachikoro St. Joseph Marist College Makare mu Cape Town.
Ndokushawo maunder 12 ebhora kuno kuCape Town, South Africa, kutimu inonzi Harvest Academy. Ndiri kosha nemagwaro ecoaching, uyezve ndinokoshawo kuchikoro muCape Town chinonzi St. Joseph Marist College, kubva pamaunder 7 vakomana nevasikana, under 19 vakomana nevasikana. Ndakaenda gore randakauya kuCape Town ndakaya gore ra2008, uyezve ndakakura ndingori munhu aingotambawo bhora. Ndakatanga kutamba bhora ndine makore anoita manomwe. Baba vangu vaiva mutambi webhora, vaive mudzidzisi webhora. Baba vangu vanoitwawo Solomon Masunda. Vanova vakakocha vatambi webhora vakaita saSilver Fox, Wilfred Mugei nana Brennan Fisker nana Usman Nisi the late nevamwe vakadaro.
Mumwe ari kudzidziswa nhabvu paHarvest Academy ndiRicky Bongani Majimbo anoti ari kudzidziswa zvinhu zvakawanda pachikoro ichi.
My name is Vicky Bongani Matimbo. I live in Kishuka. I come from Zimbabwe. I've learned how to respect our parents and respect other people, and I've learned how to save the ball as a goalkeeper.
Mumwe wechidiki tinotenda zvinounye anoti matambiro ake ebhora ashanduka nekuda kweruzivo rwaari kuwana paHarvest Academy.
My name is Timothy Novonye. I'm 11 years old. I come from Zimbabwe. I play for under 12, and the things I've learned is how to pass and control the ball, as well as how to kick the ball.
Kunyange hazo mwozi achisangana nezvipingaidzo mushuviro yake anoti izvi hazvisi kuzofa zvakaodza moyo wake. Ndakamirira Studio 7 mu Cape Town, South Africa, ndini Mo Blessing Munjoma.